Wofuna kuti pandakaenda mukukopu nomusemvura nesipiri, shoko rakaziviswa mukaro wekuti vajobhukara vari muno mukaro wei. Saka nezuro takati tichiti nyaya iyi itange nokuwana mukaro wei makazara pakoti varume vese veCIO yomukaroyi, varume vese vemilitary intelligence nemachinal and vese.
Ko imi makavaziva sei kuti vasori?
Because ndakaichiudzwa navanhu vanovaziva vanova nhengo dzeNDC dzinogara kumachinal and vese, vakaita sana vamakanyaire nevamwe vanoziva vatichaona nakanzira wedu ariko kwanonzi Chigumo, kuti ava mamilitary intelligence okumukaroyi aya ndo anobva kumagunje, ava vabva kukariba. So vazvizvadza pakoti vari kumasiste, asi ini handina kuvhunduka. Zvaenderera mberi, vapinda mukoti vakazadza, vakanzwa ndichitakura utoshe hwenjere hwobheka ndichiita basa ravo. Ndacross examina witness kusvika panguva yelunch. Pasazoti dzipedze kulunch ndichiinda mutaundi yekaroi kuti ndinotsvaka chokudya, vateverera nedzimotikari dzavo. Vanga vakapota munhu akapaka motikari dzavo, nhasi dzanga dzakawanda zvikuru. Kwadzakaroi hapana mbobvira paita mota dzakadaro.
Ko sei mazofunga kusarara kukaroi muchidzokera kuHarare?
Vakomana vangu vananga ndakaenda navo vesecurity vanditi, Mugara, mweya atiri kuona munhu hamuna kubuda zvakanaka. Tarisai muone matererwo amuri kuitwa nesarariro yaitwa yasaswa maCIO ese muno mukaroi. Wona hamuchagoni kana kufamba kana kuti mufeme. Nyange ndoko munorora nhasi vanenge vachikuziva, achizivi kuti vanhu ava vari kuronga zvipi, hange kuHarare. Ndobva ndaudza dhiraivha wangu Kansela Chiwanza wekuwadhi 6 kuchitungidza kuti ando zvatarwa vakomana. Kansela rakati, ngatisumuke tiende. KuHarare hapana, kusvika kuHarare hapana zvaanotiita. Saka tasumuka vatiteera nedzimotikari dzavo kusvika vazotibata pamurombedzi. Patangoti mirei mamiresi mashomanana pamurombedzi gospel. Takaro vachiwadza vasumudza motikari yedu nokudarika pamba kuuya emvura mutungamiri wenyika anonzi Robert Mugabe tichatananga kunotona. Tati fambe fambe chinhane, taona vasvika vatanga kubakidza malaiti kuti mira 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 mberi. Saka inini pavatanga kudaro ndapakomand kuna vachiwanza kuna Kansela Chiwanza kuti mute vanhu havana kunaka, nokuti vanga vatiudza kuti onai vanhu ava vaya vangachitenda kubva kukaroi vatibata tiri pamurombedzi, avo ndo vakubakidza malaiti. Saka tanga taita nechokuti vachiwanza vanga vasina kusumudza mota, nokuti vanga vachifamba panguva idzodzo mu130 kilometers per hour. Saka avachitavachivapindira nobva raenda mberi kwavo nokutanga kusumudza chanza chavo chorudzi, vachimisa kuti mira mira mira, vachiisa mahazadi nokutaridza kuti yanga vachida kuti vamire. Saka ini ndati kuna vachiwanza, aiwa mukaona zvadaiwo ngatimirei, inini ndobuda ndotaura navo kuti chanetsa chii matiteera kubva kukaroi, kana pane zvamoda kuti mite itai.
Saka mabva maita sei apa, mamira here?
Vachiwanza havana kutera mashoko angu ipapo, vafambise mota sedhinya nokubva vazetemesa mota zvandisati ndamboona. Ndofunga kuti vaipinza mu180 200 nokukwenya zvandisati ndamboona munhu unenge wangobatira ura mumaoko kusvika tasvika muNorton. Tasvika muNorton ndatoona kuti vanhu ava hazvina kunaka, ngatiregai ndinyore meseji yokuzivisa pasi rino kuti ndoo nyaya yatiri kusangana nayo. Mukangozva kuti pane zvaitika kwandiri kana kuti ndaurawa muzira momunhu, ndo zviri kuitika izvi. Ndo pakaona meseji yazara nyika yose.
Saka mazokwanisa kusvika kumba sei zvinhu zvakaita mamiriro azvanga zvakaita?
Hatina kumbomira kusvika tasvika pagedhe repamba pangu.